Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa vakatura nhauro madeko vachitaura kuti nekuda kwewandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 wawedzera, nyika yakuenda palevel lockdown level 2 kubva palockdown level 1 yayanga iri kwechinguva chapfuura.
Kana makazvitarisa, izvi zvinorevei Dr. Mukonza?
Izvi zvinoreva kuti pane zvakawanda zvakufanira kuchinja pamaitiro ezvinhu pavanhu vari muSouth Africa. Chekutanga chandingade kutaura ndechekuti vanhu makungano anoitwa makavakiridzwa havachatenderwi kudarika nhamba ye100. Vakambenge vachinzi vanofanira kusadarika 250, asi izvinhu zvakunzaiwo 100 chaiwo, havafaniri kunge vachidarikidza. Makungano epanze havatenderwi kuva nhamba inodarika 250. Saka izvo zvinokuratidza kuti hurumende iri kutora mamiriro ezvinhu nenzira yakaomarara. Chechipiri, kefiu yadzoswa. Kefiu iri kunzi kutanga na11 PM kusvikana 4 AM. Hakuna munhu anotenderwa kufamba kunze kwevashandi vanenge vachinzi ava vanosungirwa kunge vachifamba nguva idzodzo. Vemabhizimusi akaita semarestaurants nevanotengesa hwahwa vemashabhini vari kunzi na10 manheru vanofanira kunge vavhara mabhizimusi avo. Pano nyaya dzagara dzachingoitika dzekuti vanhu vanofanira kuita zviya zvesocial distance 1.5 meters. Vanhu vari kufanira kugeza maoko nguva nenguva kuti utachiwana husatapudzirike. Uyezve vanhu vari kufanira kugara vakapfeka mamasiki avo. Ndo zvimwe zvataurwa napurezidendi. Imwe nyaya yavazotaurawo inyaya yekuti South Africa yapadanho repamusoro panyaya yekubaya majekiseni kuvanhu kuti vadzivirirwe pautachiwana uhu, kana kuti vagone kusimbiswa kuti vasakanganisike zvakanyanya neutachiwana hwecovid-19. Ndo zvimwe zvataurwa nemutungamiri wenyika.
South Africa iri kutadza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere ichi here?
South Africa iri kuzama nepese pairi kugona kuti uwandu hwevanhu vecovid-19 kana kuti vakabatwa nechirwere checovid-19 vahudzikire. Asi chatiri kuona ndechekuti chirwere ichi chiri kuramba chichiti dzokei. Ndokunga vanhu vanenge vavarayirwa. Dzimwe nguva havachapfeka mamaski, dzimwe nguva pane zvimwewo zvinenge zvichiitika zviri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huwedzere. Kunyanya mavhiki apfuura aya zviri kuonekwa kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kutowedzera, vakutonanavira zviuru zvina pazuva rega rega vari kunzi vatsva vabatwa nechirwere ichi. Iwaya manambers asingafadze, nekuti zvirikubva zvaratidza kuti chirwere ichi chiri kutoramba chichienda kumawere uko kusiri kudikwa neSouth Africa yavari kuti third wave, vari kuti aiwa inenge yasvika. Saka hurumende iri kutoona kutoti iri kufanira kutotora matanho sezvayakamboita mumashuroko kuitira kuti igone kudzikisa zvakare uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi checovid-19.
Dr. Mukonza, zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe sei, uye chii chinofanirwa kuitwa neZimbabwe yakatarisa zvaitwa navaRamaphosa izvi?
Zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe chaizvo, nekuda kwekuti tinoziva kuti pakati peZimbabwe neSouth Africa pane kudyidzana kuripo, pane zveupfumi, pane zvekugarisana nezvematongerwo enyika. Uye vanhu vanofamba kubva kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, uye kubvawo kuZimbabwe vachienda ku South Africa tine vakawanda vachiri kufamba pakati penyika mbiridzi. Saka kuipa kwezvunhu munyika imwe kunotokonzeresa kuti zvinhu zviipe mune imwe nyika yacho. Saka kutoitwa kwaitwa navaRamaphosa vachiratidza kuti zvinhu zviri kuipa muSouth Africa zvinofanira kutoshungurudzawo vatungamiri vekuZimbabwe, nekuti zvazvinoreva ndezvekuti mukana wekuti zvinhu zviipewo ikoko mhiri kwaLimpopo uko wakakura chaizvo. Saka kuZimbabwe zvoda kuti zviitwe ndezvekuti vatungamiri vanofanira kuongorora kuona mafambiro ari kuita vanhu. Vadaro pari kufambwa apa pange paine maitiro ekuti vanhu vaongororwe zvakanyanya kuti utachiwana husanyanye kutapukira kuenda kunyika yeZimbabwe. KuZimbabwe zvakanyanya kukosha izvozvo, nekuti tinoziva kuti zveutano hazvina kunyatsomira zvakanaka. Hakuna zvikwaniso zvakafanira nezviri kuno kuSouth Africa. Saka kuZimbabwe zvakatokosha kuti chirwere ichi, kutapukira kwechirwere ichi kutodzivirirwa kuti kusaitike.